dzine musangano futi yandakumbira kuti ndiite handisi kuzatacha ndibvumira kana kuti handibvumire kasi ndichaenda kumatare ndichiramba ndichidzokera kumatare kasi munhu unofanira uchikambena noti kuenda kumatare kana uchienda kumatare uri kutora nguva yakawanda uchienda kumatare usingakampeni zvichireva kuti munhu wezanu p f hapana tsamba yaanonyora anongobvumirwa kuti angoita misangano iyi zvichireva kuti mapurisa ari kukampenera musangano wezanu p f nekuti maovetrans asisipo iye zvinoizvi vavaitira basa ravo mapurisa ndo vava kuita basa ndakati kuvakuru vemapurisa ko madii nongopfeka rigare racho ezanu p f mungobuda pachena kuti mungosapota musangano wacho unokunzi wamunoda iwowo
ko vezeki vari kutiwo kudii nezviri kuitika munotoni izvi
zeki ndiyo inofanira kunge ichitarisa kuti maelections aisiiincredible zeki haina mazino imbwa isina mazino just Rita Makarau zvinondirwadza munhu angane mbiri yakanaka ari judji asati akuzeki uko kasi ndinoshaya kuti ko ujaji wacho kuzeki seiye zvinoizvi vasiri kuita basa rejustice basa riri fair rinoratidza kuti zvinhu zviri kuitwa pachena ende zviri kuitwa along the electoral act vane hwaro hweelectoral act rofanira kuteedzerwa hausi kuteedzerwa takaisa code of conduct yatakasaina ina Roni Chindedzi ndakanyora tsamba kwairi kuti Roni akambobuda mbepa achiti election tatohwina muisi aringokampeni yake kasi tatohwina election nekuti zanu pepa inoriga ndikati koinini ndimi vakuru veelection wani mapepa atinosaina ecode of conduct anoti hapana munhu anotaura maresults kusvikira zeki yataura zeki ndiyo chete nemvumo yekutaura hapana zvavakataura vakamurega achitaura izvozvo nekuti vanhu vagara vachifunga kuti vakanovhota zanu pefu inoriga kasi rwendo runo mayusi akawanda abuda ende hapana kuriga kunoita zanu pefu mao vetlands ndo vanhu vanga vari pamberi vekubetsera zanu pefu nezvinhu zvatakaitika chero kuurungo ndakazviona kuti mao vetlands ndo vaicontrola masabhuku nemadzimambo vachitora zvitupa zvevanhu ndiyo yanga ririging machine yezanu pefu but iye zvinoizvi aisisi.